This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera gunyana 20, 2014. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Handioni zviri zvinhu zvinogara kunguva yakareba nekuti vakakuramba vachichibvira vanhu kudaro. Vane veZimbabwe vachasvika panguva yekuti nekuoma kwaita zvinhu. Aiwa, regai titore nhano dzedu tiende mumastreet tiratidzire tiratidza unyuto neutongo hwekuita vana vamugabe.
Hurumende yoshorwa nekuzadza mapurisa mumigwagwa kuti adzivise vanhu kuti vasaratidzire.
Munhu kana achinge agadzira kuti ainventa chinhu chake, isusu tinoitwa kuti ave ndiye anowana ruramo kubva pachinhu chaagadzira, vamwe vasazokopa vachiita zvinhu zvavo ivo.
Mutedzeri wegurukota rezvemitemo oenda kumusangano wekuGeneva kunotaura nezvekuchengetedzwa kweumhizha hwenyika kana kuti intellectual property. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti danho rehurumende rekuwedzera mari dzemitero harina kure kwarinoisvitsa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu munyika vari kugunun'una nedanho rehurumende rekuzadza mapurisa mumigwagwa yeHarare kubva zvanzi nesangano reMDCT rinoda kuratidzira richinyunyuta nekwarinoti kukundikana kwehurumende kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti bumbiro remitemo idzva rinotendera vanhu kuratidzira kana pasina mhirizhonga. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBlessing Vava avo vaimbovawo musangano revadzidzi reZinasu.
Zvinokatyamadza zvikuru kuti mhomho nemhomho dzemapurisa dziri kutenderera mudhorobha reHarare. Izvi ndinofunga vari kuzviitira kuda kuchichidzira vana veZimbabwe kuti kana paine anenge ane pfungwa dzekuti aratidzire aite mademonstrations, anobva atya nekuona mapurisa iwayo. Zvinhu zvinokatyamadza zvikuru kuti mapurisa aya ari kusiya mbavha nemakororo achibira vanhu vachitadza kuita basa ravo rekuchengetedza mutemo nekuchengetedza kuti vanhu vasabirwa zvinhu zvavo nekungoona kuti munyika mei rinoine runyararo. Asi tiri kuona kuti varungusira vakagara vakadziya mushana, asi mukupera kwomwedzi tinoona vachienda kumabhengi kunotambira mari yavo yepei.
Izvo zvekutyisidzira vanhu izvi vachiendesa mapurisa ane mbomba nepfuti muguta zvinoshanda here?
Handioni zviri zvinhu zvinogara kwenguva yakareba nekuti vakakuramba vachichibvira vanhu kudaro. Vane veZimbabwe vachasvika panguva yekuti nekuoma kwaita zvinhu izvi. Aiwa, regai titore nhano dzedu tiende mumastreet tiratidzire tiratidza unyuto neutongo hwekuita vana vamugabe.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBlessing Vava avo vaimbovawo musangano revadzidzi reZinasu vari parunare muHarare. Mutedzeri wegurukota rinoona nezvemitemo vaFortune Chasi vari kutungamira chikwata cheZimbabwe chiri kuenda kuSwitzerland uko kurinotaurwa nezvenyaya dzemitemo yekuchengetedza zviwanikwa neumhizha kana kuti intellectual property. Tatanga nekubvunza vaChasi nezvemusangano wavo uyu.
Munhu kana achinge agadzira kuti ainventa chinhu chake, isusu tinoitwa kuti ave ndiye anowana ruramo kubva pachinhu chaagadzira, vamwe vasazokopa vachiita zvinhu zvavo ivo. Saka nyaya dzatiri kunyanyotarisirapo inyaya dzandambotaura pai dzemageographical indications. Zvinhu zvakafanana nekuti kumazowe kunoitwa mazowe orange ndezvemuZimbabwe. Hatizoda kuti mumwe munhu atore izvozvo oenda kana kuti kuFrance onotanga kuita mazowe ari associated neZimbabwe.
Saka imi se Zimbabwe ne vamwe vemu Africa zvizva muruda kuti zvinge zvichibuda kumusangano iyoyo.
Tine inonzi Africa Group iri gungano renyika dzemu Africa. Tinotamboraurana tichiri kuno tichironga kuti tichibuda position yakaita sei. Nyaya iripo ndeyekuti isusu senyika dzichiri kudevelopa tinoda kuti tinge tine tichikwanisa kunge tichipinda tichiwana zvinhu zvinogadzirwa kumwe asi nemutengo wakachipa. Saka zvinonyanya kubata panyaya dzemishonga. Vanhu vanenge vachirwara kunoku but kunoku tisiro tichigadzire mishonga yakati inorerukira vanhu kunge vachiitenga. Saka inyaya idzodzo dzatoda kuti tinge tichinoita makwikwi nadzo. Asi inonyaya iripo ndeyekuti toda kuti organization ive ine vamiririri muno kunyanya muno muZimbabwe nokuti ndimo mune ofisi yeAfrica Minister nezveintellectual property.
Mutedzori wegurukota runoona nezvemitemo vaFortune Chasi vachitaura vari parunare muHarare murwendo rwavo rwekuenda kuSwitzerland. Nyanzvi munyadze zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze nava John Robertson vari kuyambira hurumende kuti kuwedzera kwairi kuita mitero kana kuti value added tax sezvakaitwa negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa akubatsire kubudirira kwenyika kwenguva yakareba. Tabata Dr. Kanyenze tikavabvunza nezvenyaya iyi.
Hurumende yave panguva yakatooma chose munyaya yemari. Tamziko riripo ndokuti upfumi hwenyika hwatsonga chose, hwadzika chose chaizvo. Hapasisina makambani atinganyatsoti akamira. Kana mukatarisa mari iri kubva kumakambani yakangoita 10% chete yemari yakapinda muhomwe yehurumende. Vanhu vari mumabasa vava vashomanana. Saka naizvozvo hazviendesi upfumi hwenyika mberi kuti murambe muchingotwinya vanhu vashoma ivovo vari kushanda nemakambani iwo mashoma ariko.
Nekudaro chii chingaitwe nehurumende kuti iedze kugadzirisa mamiriro akaita zvinhu?
Zvinhu zvemuZimbabwe hazvichadi kungoti zviitwe nehurumende yoga. Zvave kuda maonera pamwe roora remuzvikuru kugarisana nemamwe mapazi, vamwe vashandi, vashandirwi nemamwewo mapoka akadaro kuti vanhu vaonere pamwe chete.
Nyanzvi munyadze zveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada makaterera Studio 7.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiina mai Divine Dlukula muridzi wekambani yeSecurico uyezve vachishanda ivo nesangano remabhizimisi reZimbabwe National Chamber of Commerce nesangano remadzimai reWomen in Enterprise Conference and Awards. Mai Dlukula vachange vachitipa nhoroondo yekutanga kwavakaita kambani yavo yeSecurico. Mai Dlukula vakawanikwa ivo vachidomwa neForbes magazine semumwe wemadzimai vemuAfrica vari kushanda zvakasimbarara uyezve vari kushanda zvine unyanzvi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Mai Dlukula.
Kwazivai vateereri, ndini Mai Dlukula.
Mungati tsananguro tinoona kuti pari zvino imi muri kuita zvemabhizimisi munyika uyezve manga mune musangano mukuru muHarare nezuro. Zvakafamba sei musangano uyu?
Musangano uyu madzelasi takakurukura nezvekuti madzimai angakudza sei mabhizinesi avo nokuti madzimai mazhinji arikuita bhizinesi asi vakungoita mabhizinesi anongoramba ari pasi ukungowana kurarama kwemusiwoyo asi taa kuti madzimai ngaachiitawo bhizinesi rokuita create wealth yokuita upfumi sezvinoita varume
zviri nyore here kuti mudzimai awanikwe achitanga iye bhizimisi munyika pari zvino takatarisa kuoma kwakaita zvino
Mavelas, mune zvinhu zvakatooma saizvo ndivo munotoonekwa maopportunities kana uri business person kana uri entrepreneur. Unotoona mukutambudzika kwevanhu, unotoona kuti aiwa kana vanhu vachishaiwa magetsi, what is it that I can do? Wotoona kuti zvinogona kuti inini ndoto supplier solar system. Yato opportunity yatoya here, rato business ratotanga kaizvo. Saka mukutambudzika imomo, munowanikwawo kuti mabasa anogona kutibuda. Hongu zvinhu zvakaoma muZimbabwe, asi hatidi kuti tirambe tichingochema kuoma kwezvinhu. Tichifanira kurarama kuita create wealth. Zvinongoita vamwe zvine dzimwe nzvimbo zvinhu zvinhu zvazvakangooma zvakaoma asi vari kungoendera mberi saka hongu zvakaoma asi hatingaregeri kuti tiseenze kuti titsvage upenyu huri nani
chimbotitsanangurirai kuti imi makatanga sei zvemabhizimisi izvi semunhukadzi uyezve pari zvino tinoona kuti ndimi mumwe weavo vari kumusorosoro panyaya idzodzi dzesecurity
ndakatanga sokuseka mumba mangu patevo mukicheni chibika sadza ndibva ndatoti regai ndione kuti security handiri kuona vanhu varipo havasi kunyatsozviita nenzira yandiri kuona inogutsa customer ndibva ndatoti business randogona kuita saka idambudziko randa ndatoona ririmo ndibva ndatoona opportunity ndibva ndatanga ndikangotanga nevanhu vaviri vatatu ndibva ndatoenda mucottage mangu seoffice mu7 quarters yato 7 quarters ndibva tatotanga office yedu ndibva ndatoonawo macustomer angu maviri ndokutotanga kwazvo kuzoitika kuti zvizokura ndozvokuti ndakati kuti ndibudirire ndofanira kupa value kumunhu anonzi customer ndinopa value nokumeka sure kuti ndamuitira zvinoita kuti afare kuvara kwake kuchaita kuti basa iroro uende mberi reference iyo inoramba ichienda mberi zvichingodaro kuita kuti ndiwane macustomer saka ndakaita the best I can ndozvandingataura zvangu in short muchirungu the best I can putting my best foot forward izvozvo ndozvakaita kuti ndikurumidze kuonekwa kuti mai avataita havazi zvidzi zvesecurity asi ndovatopa mberi nokuziva basa racho resecurity
tinoona matimi sangano renyu reZNCC riri kushanda nevechidiki madzimai mukuedza kuvadzidzisa nyaya idzodzi dzemabhizimisi munenge muchiita sei
takafoma rinonzi women's desk zeZNCC tinoidentify kuti chii chiri kunetsa madzimai maprograma andingazomhanya nawo throughout the year the mentorship in practice andiri kutaura yatakatanga mai manje yakabva paconference yakaita seiyoyi last year
zvii zvamungakurudzirawo vamwe madzimai vangadewo kuwanikwa vachipindawo mumabhizimisi akasiyana-siyana munyika
mavelas inini ndokurudzira kuti mai anogona kungoita business rinobudirira asi chinoda kuti usvike papo ndezvekuti pfungwa yako yatinoti mindset yako ngaive iri positive ngaive inotaura kuti inini ndinozvikwanisa chokutanga ukawina hondo iyoyo yokuti ndinozvikwanisa hakuna zvinhu zvinombozorema hondo huru yatinotikunda ndeyokuti hatibvumi kuti tinozvikwanisa kazhinji tinozvitarisira pasi tichiti inini somudzimai zvangu kana kuti inini seshirikadzi zvangu kana kuti inini zani zvangu ndo hondo inoita kuti tisabudirira semadzimai saka inini kuridziro yangu ndeyokuti mudzimai zvipe confidence yokutanga yokuti inini ndinozvigona once wahwina hondo iyoyi zvimwe zvese zvinotevera
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai mai divine ndlukula muridzi wekambani yesecurico uyezve vachishanda nemasangano anoti ZNCC newomen in enterprise conference and awards mukuedza kukurudzira mabasa anoitwa nemadzimai
zvakanaka mavelasi waita ako
chirongwa chanhasi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nyaya yevashandi vekanzuro yechitungwiza vakamiswa mabasa vachipomerwa mhosva yekupinda mukurangwa mabasa kwakanga kusiri pamutemo. Muhurukuro yedu tine mumwe vakamiswa mabasa ava uye vari mutungamiri wesangano revashandi vekanzuro yechitungwiza Reverend Ephraim Katsina. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 Reverend Katsina.
Ndinotenda baba.
Reverend Katsina, imi muri mumwe vashandi vekanzuro yechitungwiza vakambomiswa mabasa mushure mekunge mapinda mukuratidzira kunonzi nekanzuro kwakanga kusiri pamutemo. Mungatudza kuti kubva pamamiswa mabasa kusvika pari nhasi pane chambofamba here?
Kubvira panguva iyo yatamiswa kusevenza hakuna chati chamboitika. Taenda kunonzi kuhearing kwavanoenda kunoda kunoongorora nyaya dzedu kuti dzingafambiswe sei. Taenda kanokwana kuita kana pasina tiri kubuda paingori nekudhonzerana dhonzerana management pati zvayo isingawirirani.
Saka imiwo sevashandi matanho apa amakutorawo kana kuti amakatora mushure mekunge maona kuzviwa kuri kuitwa nyaya yenyu?
Matanho takatora tingati takatora pazvinhu zviviri. Chekutanga takaendesa nyaya yedu kuti iende kureview code of conduct redu nekuti pane zvakawanda zvirimo zvisina vatsembere zvakanaka sekuteedzerwa nevashandirwo vedu. Saka ndo zvatakaendesa kureview kuministry of labor.
Makateerera kuchirongwa our lives upenyu hwedu kana paine zvamunoda kuti tikurukure muchirongwa chino tizivisei nekutumira tsamba mbozha kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kutumira matext message panhamba inoti 001-202-465-0318. Todzoka kwamuri Reverend Katsina, tichitarisa nguva yamatora muri pakumiswa mabasa uku, upenyu hwevashandi vakamiswa mabasa huri sei?
Chekutanga chandakade kuti nditsanangure ipapo ndechekuti kunyange nevashandi vakasara kubasa vasina kususpendwa, kubvira zvatakabva hakuna atatambira mari. Vakutotora mukana iwowo kuti hapasi tavamirire vashandi kuti vamirire vashandi. Saka nekuda kwaizvozvo mushandi wese akasuspendwa neasina kususpendwa vese havasati vawana chinogona kuvabatsira, havasati vapuwa kana sendi rekuti vapiwe mukoho wavo. Zvinoreva izvo kuti mararamiro anga achingoita vanhu vari kubasa vasati vasuspendwa ndo mararamiro avari kungoita iwaye kungojoin zatikunhu vatingodaro. Asi upenyu zvino muzimbabwe waoma zvekuti kuti uti wewe unoenda for 5-6 months kana 2-13 months usina kutambira zvanyanyisa kutoomesesa.
Imi mamiswa basa kwenguva yakadii kusvika pari nhasi?
Tingati zvino tasvika pamwedzi newiki tamira.
Mune mamwe matanho amuri kutora here ekuti nyaya iyi ikasike kufambiswa?
Right, ndopanatira kupaya kuti ndive zviri. Chimwe chacho chipiriri chekuti takaendesa zvakare nyaya iyi kudare reparamendi ndoka takaendesa nyaya iyi kuti vaongorore zvakare mamiriro aita musha wechitungidza misipaziri pamwe chete newelfare yevashandi. Nekuti vakuru vedu vekambani havasi kutomboda kana kutombogara pasi nevashandi kuti vakurukure vaone kuti pangaitwe sei, hatingati way forward dia. Havasida kana kubvuze hurukuro. Vari kungoita izvozvo zvokuti angosimudza musoro wese avictimizwa, asimudzwa musoro wese avictimizwa. Saka takaisa nyaya yedu kudare reparamendi takangomirira mhinduro yokubva kwavari kuti tione kuti tingazoita sei from there.
Tingati here imwe nzira ingashandiswa nekanzuru yekubva yatokumisai basa zvachose kana kuti mune tarisiro yekuti mungangozodzokera kumabasa?
Tarisiro huri iripo ndeyekuti hapana nyaya. Even mamwe madirectors avo pakati pavo vanototaura kuda vanototaura vega kuti hapana nyaya. Asi nyaya hombe iripo ndeyekuti kune mamanagers ane atingati magrudge aya nevamwe vamiriri vashandi vatinavo. Saka vanodovanoitavadata iyati atinoti pachirungu scores to settle. Isusu made tiri kuti aiwaka mutemo welabor uri clear. Kana munhu asina mhosva haana mhosva. Ivo vari kutraya kumunyiridza mutemo kuti uende kuti rwavo. Zvinova izvo hazvigoneke kuitika. Saka tiri kuti tine tarisiro yakakura kwazvo yekuti kubasa kunodzokerwa nekuti hapana mhosva yakaparwa.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai Reverend Katsina nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda vateereri muve nenguva yakanaka. Nesu tinovimba kuti kana ikoko kuchitungidza chaiko tinovimbisa kuti musha uchanaka. Asi haunakiswe nekupeta maoko, unonakiswa nekutaurirana. Vanhu vachaita chinhu chimwe chete. Ndatenda hangu.
Manga makateerera kune vanotungamira sangano revashandi vechitungwiza uye vakambomiswawo basa Reverend Ephraim Katsina muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tinotenda Jonga. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo iriko mangwana eCastle Premier Soccer League. Capes United ichatamba neHaumain kuRufaro, Buffaloes neTriangle kuSakubva, kuchitiwo Hwange ichatamba neChapungu kuColliery Stadium, ZPC Kariba ichitamba neBlack Rhinos kuGwanzura. Aiwa vateriri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu tosangana zvakare mangwana anokoneka nemfaro dinwenyu Blessing Zulu ndokusiya mina Gibbs Dube.
Good evening Zimbabwe, it's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, September 20th, 2014. You are listening to Studio 7 live from the Voice of America in Washington.